Vashara nevatorere nhauma Harare nhasi vachamisa vati havasi kufara nemhirizhonga yavakasangana nayo kuZumba, kuWedza, kwaSeke pamwe nekuGokwe pavaifamba vachiita misangano nevatsigiri vavo. Vachamisa vati havasi kufara nekurohwa kunonzi kwakaitwa vatori venhau kuGokwe, kwaBuyuni neZuro nevanofungidzira kuti vatsigiri veZANUPF pamberi pemusangano wavakazoita nevatsigiri vavo. Vati vatsigiri vavo vakawanda vakakuvadzwa zvitevera mhirizhonga yaNezuro iyi.
Aonana vakuru Midland ndokanga vari muzimbe imomo, vana July Moyo, vana Larry Mafima nemotikari dzavo dzaiya kuma 23 vakadzingira konvoi yedu. Tikatozobvanga vane chuti, tikati tatiri kurwa nokuti tanga takaudzwa kuti pane zvavada kuita. Saka takangoti regai timbozvenga pasaidi. Havana kwanisa kuziva kuti aenda neko. Vakazongonzwa kuti tasvika kwanga kune musangano, vaisingadaro vachati bhloka kuti taenda. Ndozvavanoita kwese kwataenda vanotonesa maroadblock. Masvingo, kwaChivi, Chiredzi, Zaka, Ikita, Chipinge, Chimanimani, Nyanga, Hurungwe, chero kwataenda Mushumbi Pools, Mount Darwin, vashamba, Mvurwi, vanenge vaida kutotivharidzira. Ipapa uZumba, Weather, kurova vanhu, kuputsa pad dzevanhu, kunovhundusira vanhu, ndizvo zvavanoramba vachiti, asi munoziva kuti makata anoshora vatevo.
Vativo vakazofamba netsoka kwechinhambwe kuti vakwanise kusangana nevatsigiri vavo mushure mekuvharirwa migwagwa nevatsigiri veZANUPF avo vavati vaitungamirirwa negurukota rezvematunhu vaJuly Moyo.
For about almost 5 kilometers. Takaenda mugomoka for about 2 hours. Then we had to walk kuenda kwanga kune mota dzedu. Because iwo vakanga vachitevera mota, so indakadhirovha vanapinda musango. Because iwo vakafunga kuti mota ari mumota, ingandamu. It's almost like film kana the movie style. I think I'll beat you and that's what I nevamwe vano actor because but it's prosthetic. We could have had my scaffolds, but it's under bloodshed. And they will say, Chamisa, a provoker, no, I did that put, I just say, I didn't want that. But it was tough. And it remains tough, but we are committed. This is not our first time. They did it to Rungwe, they did it to Unananyanga. We always use different ways of making sure that we circumvent unnecessary conflict, confrontation, and bloodshed. Because we don't believe in violence.
Hatina kukwanisa kutaura navamoyo kuti nzwe divi ravo panyaya iyi. Zvichakadaro vachamisa vati vakwidza nyaya mhirizhonga iyi kusangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC vachiti havasi kuzoita zvemhirizhonga sezvavati zviri kutarisirwa neZANUPF vachiti vanoda runyararo munyika. Mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANUPF vatafadzwa Mugwadi vati
nyaya dzemhirizhonga, nyaya dzokurwisana, nyaya dzokudena, nyaya dzokushungurudza vanhu, nyaya dzokuvhiringidza vanhu hadzitenderwi mumusangano weZANUPF. Asi tinozvionawo kuti kune vanopikisa vanoshandisawo nzira idzifani, vanodzishandisa kwazvo. Kunyange zvavo vakangwarira kuzoti kana dzinge dzaitika vanomhanya kumapepa nhau nekune vanotepenyura voti musangano weZANUPF wati dai, kuti tichizonzwa kuti zviri kubvepi uye zvatangira papi, chazoitika chii. Vazhinji havazotsvagi kuti zvafamba sei nokuti vanenge votsvaga kuda kumhura musangano weZANUPF. Ende vane pfungwa yekuti mhirizhonga inovabatsira kukunda musarudzo. Vane pfungwa yekuti kunyebera vanhu kana kuzviti ivo vari kushungurudzika nokuda kwemusangano weZANUPF zvinoita kuti vanzirwe tsitsi nevanhu vakokunda musarudzo. Este musangano weZANUPF hatikurudziri izvozvo. Asi pane zvamuri kuti zvakaitika kuGokwe, tinokurudzira mapurisa kuti aite basa ravo namazvo.
Zvichakadaro mutauri wemubatanidzwa wemasangano anorwira kodzero dzevanhu weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObed Masaraure vakurudzira mapurisa kuti asunge vose vari kukonzera mhirizhonga.
Ndo zvatiri kutarisira kuti mapurisa edu aite nekuchimbidza mhirizhonga iyi isarambe ichienderera mberi. Tichikumbirawo kune mukuru wenyika vamunangagwa avo vakakotwa vachitaura musi wechipiri kuti vanokondema violence inoitwa munyika kuti vateere mashoko avo nekuingeja vanotarisirwa kuti vanenge vari vatsigiri vavo.
VaMasaraure vakurudzirawo komishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission ZEC kuti iite misangano nemapato ezvematongerwo enyika senzira yekuderedza mhirizhonga ine chekuita nezvematongerwo enyika apo nyika yatarisana nesarudzo dzegore rinouya.
Tinokurudzira kuti itange ku kuunganidza mapato anoda kukondesa maelection mumouth to mouth party liaison committee vataurirane vachisunga chisungo chekuti vese vanowanikwa vachiita zvemhirizhonga havasi kuzotenderwa kupinda musarudzo dzegore rinouya.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wezek vajasper mangwana kutinzwe divi recommission yavo panyaya iyi. Hatina kukwanisawo kunzwa divi remapurisa kana paine nyaya dzemhirizhonga dzakasvitswa kwaari, asi mapurisa agara zvavo achiti anoshanda nenyaya dzinenge dzamhan'arwa. Vachamisa vati havasi kufara nemamiriro akaita zvino munyika panyaya dzeupfumi, vakati kusabatwa zvakanaka kuri kuitwa zvizvarwa zvezimbabwe kune dzimwe nyika kunokonzerwa nekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzimbabwe. Mashoko avo aya anouya apo chimwe zvizvarwa chezimbabwe chakanyadziswa nenhengo yehurumende yesouth africa inoona nezveutano kudunhu relimpopo, Dr. Popi Ramatuva, pavhidhiyo iri kutenderera pamadande mutande Dr. Ramatuva vachiti zvizvarwa zvezimbabwe zviri kutsvaga kurapwa musouth africa zviri kuvapa basa rakawanda uye kupedza zvikwanisiro muzvipatara zvavanoti zviri kukanganisa nyaya dzekurapa zvizvarwa zvenyika yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.